mutongi wedare repamusoro muzvare Priscilla Chigumba vatura mutongo wekuti vamawarira vana mhosva yavakapara nokudaro vave munhu akasununguka muzvare Chigumba vati hapana umbo hwakajeka hwakasvitswa kudare nemagweta ehurumende pamwe nevafakadzi panyaya iyi hunoratidza kuti vamawarire vakakurudzira vanhu kuti vabvise hurumende yavamugabe pachigaro vachiti mavhidhiyo ose akaratidzwa dare anoratidza kuti vamawarire vakakurudzira veruzhinji kuratidzira murunyararo vachiti izvi zvinobvumidzwa nebumbiro remitemo yenyika mutongi atiwo hapana umbo hunoratidza kuti vanhu vakaita zvemhirizhonga pakuratidziro kwakaitwa kwemazuva maviri gore rapera kwaidaidzwa kuti shutdown zimbabwe vakanga vakurudzirwa navamawarire kuti vaite mhirizhonga iyi gweta ravamawarire vaharrison nkomo vanoti vafara nemutongo waturwa nedare
ivani mawarire awanenge vasina mhosva naizvozvo vakururwa nedare aiwa tinongofara kuti dare rava ratarisa rikaona kodzero dzake rikabva radziongorora rikaona kuti aiwa hapana zvaanga akakanganisa panyaya yemutemo saka naizvozvo aiwa tinozvitambira
vamawarire vanoti havaifanira kunge vakatombomiswa mudare kubva pekutanga
zvaitika nhasi zvino zvandagashira nemufaro kuti dare redzimhosva rawanikidza ndiri munhu asina kufara mhosva ndaandichinzi yandaandichipomerwa nayo asi chimwe chandirwadza ndechekuti izvo hataifanirwa kunge takapinzwa mumajera takapinzwa hataifanirwa kunge takasungwa zvekare nekuti hakuna mhosva dzatakapara tiri vanhu vanga vakamira nebumbiro remutemo tiri vanhu vanga vachida kuvaka nyika yavo saka zvaitika kwatiri hazvifaniri kunge zvakaitika uyezve hazvifaniri kuitika zvekare tichibva pano ndinoda kuti izvo kune vana vese vezimbabwe kubva nhasi hamuchatyi kubva nhasi haticharegi kusumuka tichisimudza manzwi tichitaura kuti zimbabwe yatinoda izimbabwe yakadii asi zimbabwe inosungirwa kutaurira chokwadi hatidi kuiona uyezve kune mutungamiriri wedu mutsva wataanaye munyika medu vamunangagwa tinoti kwamuri ishe baba imimi mutungamiriri wenyika chionaiwo kuti vana havachambunyikidzwi munyika ino mava mutungamiriri imimi remekedzai vanhu kuti vanhu vakuremekedzeiwo ndinotenda
vamawarire vakasungwa gore rapera mushure mekuratidzira kwakatambirwa nevanhu vakawanda kusanganisira chikwata chetajamuka zvichakadai dare repamusoro rakatarisirwa kutura mutongo nhasi wokuti maaliens obvumirwa kunyoresa kuvhota here musarudzo dzegore rinouya kana kuti kwete ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi.